mangwanani akanaka vatereri chinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu chivabvu 8 2020. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Ini ndini tanonoka wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Tora mamask amboshandiswa nevamwe vanhu tobva tapa kuti even tikawacha kuti ngaachishandiswa nevamwe pasina sterilization. It's not a good idea. So zvinhu zvatisingakurudzire tinototi kana pane vanoda kushandisa mamask zvoita kusvikana vari kuzvigadzirira ngavazvigadzirire kumba, kwete kuti vatore vatengi anenge ambowachwa amboshandiswa nevamwe vanhu.
Vamwe vana chiremba vanoshora hurumende mukukurudzira vanhu kuti vacheke-cheke maface mask avashandisa vasati vaarasa.
MRT House ibuilding iri kuonewa neMDC Alliance. Tiripo zviri pamurawo, tiripo zvine mutemo, zvine mapepa. Building is owned privately and ichishandiswa nevanhu veMDC. But unongoziva kuti vanhu veZANU PF ava vanhu vasikapererwe nemazano. But tiripo. Chatinoda kuzivisa mamembers edu ndechekuti hakuna munhu achatora Harvest House.
Chikwata chinotungamirwa naamai Tokozani Kupe chinoedza asi chichitadza kutora Morgan Tsvangirai House muHarare.
Kana munhu mumwe chete panyika yose nemukanzuru mose ari yaonangwa ari ega, zvinoreva kuti vane chinangwa namadam Tsvangirai. Chisina kutanga nhasi asi kuti chagara chiripo iyo chokuti vanoti vamai Tsvangirai vanotaurisa kwazvo kana tiri muworks council vachimirira vashandi. Izvo ibasa ravo uye kuti marights avo ekunge vachitaura vakamirira vashandi.
Kanzuru yezvitungwiza yambomisa basa mukoti anove mutevedzeri wemutungamiri werimwe sangano rinomirira vashandi vekanzuru. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vabatwa nechirwere checoronavirus munyika vachiri 34 vafa vari vana uye vapora vari vashanu. Vanhu vavhenekwa munyika yose vadarika zviuru gumi nezvinomwe 17,000. MuAfrica vanhu vabatwa nechirwere checoronavirus ichi vadarika zviuru 52 52,000 uye vafa vachisvika zviuru zviviri nemakumi maviri nemana 2024. Bazi reAfrican Union rinoona nezvezvirwere reAfrica Centers for Disease Control and Prevention rinoti vanhu vapora kusvika pari zvino muAfrica vanosvika zviuru gumi nezvinomwe nemazana masere ane gumi nevapfumbamwe 17,815. South Africa neEgypt ndidzo nyika dzine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere checoronavirus muAfrica yose. Zvichakadaro zvichitevera kubuda kwemashoko ekuti vamwe vanhu vari kunhonga maface masks ashandiswa mukudzivirira chirwere checoronavirus, hurumende yaudza vanhu paTwitter kuti vanhu vatore maface masks avashandisa vachiacheka-cheka vasati vaarasa kuitira kuti vanhu vasanhonga vachiawacha kuti vazotengesa zvekare. Asi chiremba Simbiso Ranga vari kuNorth Carolina muno muAmerica vanoti kana face mask yashandiswa haifaniri kubatwa nemaoko nekuti ine utachiona hwese hwanga huchifanira kupinda mumuno, naizvozvo inofanirwa kuraswa kwete kubatwa. Dr. Ranga vati kana iri face mask yako iwe muridzi unogona kuiwacha woiomesa wozoishandisa.
Yairipo ndeyekuti mamask anofana kushandiswa zvine utano, afane kungoshandiswa ngoti pinao takapfeka. Saka kutora mamaski amboshandiswa nevamwe vanhu, tobva tapa kuti even tikawacha kuti ngaachishandiswa nevamwe pasina sterilization, it's not a good idea. So zvino zvatisingakurudzire, tinototi kana pane vanoda kushandisa mamaski bheta kuti kana vari kuzvigadzirira ngavazvigadzirire kumba, kwete kuti vatore vatengi anenge ambowachwa amboshandiswa nevamwe vanhu.
Nyaya iri kunetsa yatiri kuona ndeyekuti varipo vamwe vari kungoitawo zvekabisira kabisira, vachitora zvaraswa izvozvo vachiwacha votanga kufamba vachitengesa zvakare. Asi vamwe vanhu vanenge vasingazivi, chamungataurira vanhu ndechipi vasati vatenga mamaski aya pavanhu vari kutengesa mumigwagwa?
Mamaski anodiwa kuti vanhu ngavashandise. Kana munhu ari kutenga mamaski, ideally anofanira kuatenga kuvanhu vari approved, atinoti macertified providers. Kana zviri zvokungoti munhu onda kusvikawo ndogadzira maface mask angu, zvinonetsa manje kuti tichanyatsaziva kuti ari kuabva kupi. Saka kana munhu ari kuatenga inotongova risk iripo, nokuti hatinyatsokuzinzwisisa kuti akagadzirwa papi nani nguvai, in terms of kuti utano vari kutevedzera here zvinofanira kuitwa. So idambudziko, but at the same time vanhu vanofanira kunge vane mafirst mask. Chandingatokurudzira ndechoti kana munhu uchida mask and usingakwanisi kutenga dziri kuno kuvanhu vari certified, better kutongoshandisa mucheka kumba. Kana uri wako waunoziva wacha woshandisa, wacha woshandisa.
Kana iri face mask yangu ndinogona kuiwacha ndichishandisa hangu inini mwiridzo wayo nguva dzese here?
Yes, Mr. Wande, munokwanisa kuishandisa. Chainodiwa ndechekuti ngaiwachwe nesipo, ichene, iomeswe. Kana yaomeswa woipfeka futi. Izvozvo hazvina kushata, zvinokwanisa kuitika.
Avo vange vari Dr. Simbiso Ranga vari parunare ku North Carolina muno muAmerica ne Studio 7. Munyori mukuru mubatore MDC Alliance vaCharlton Wende vanoti mapurisa nezuro akamboda kuvabvisa pamahofisi avo nechisimba, asi zvikatadza sezvo vainge vasina tsamba inovapa mvumo yekuita izvi. Mapurisa aya akati ainge atumwa nechikwata chiri kutungamirwa naamai Dokozani Kupe navaDouglas Monzora. Hatina kukwanisa kubata vaviri ava kuti tinzwe divi ravo. Kanavo mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati. Asi kuti tinzwe zvizhinji, Blessing Zulu we Studio 7 abata vaWende.
Ndadanwa nevakomana vanochengeta mudhuri wedu, vakomana vedu vesecurity, vachinditaurira kuti pane vakomana gumi vauya nemapurisa vachiti vatumwa navaMonzora vakambenge vari member yemusangano wedu, vachiti vauya kuti vazotora mudhuri wedu kuti vape mai Dokozani Kupe. So ndamhanyapo ndikanokwanisa kutaura nemapurisa ndikavaonesa kuti aiwaka amugone kuti muuye kuzotora building nechisimba, because isu MDC inotungamirwa navachamisa ndisu aridzive building. Tine matitle deeds, tine occupation, tine possession. So zvinhu zvitatu izvozvezvi hazvigone kuti paite kana court iri muZimbabwe kana kupi inogona kuti ititorere building. So vadzwisa nyaya iyi mapurisa acho ndokubva vaenda zvavo.
Vanga vaine mapepa akaita sei chaizvo avangachida kushandisa kutora maofisa?
Chandishamisa ndechekuti vanhu vese ivava vauya vatumwa naMonzora, nehurumende yatuma mapurisa nemarori yavatuma navo vachishandisa dhiziri rehurumende, vanga vasina kana bepa rine musoro. Bepa ravainaro i-court order yeSupreme Court yakange yakapiwa nguva yeCovid, yakavhurwa pakaitwa nyaya dzeCovid, inotaura nenyaya dzeMDC Akupe, haitauri nenyaya yeMDC Alliance. MRT House
I building iriku onewa ne MDC Alliance. Tiripo, jiripa murao, tiripo, jinemutemo, jinema paper. So wavana mapepa, unwa ene mapepa ekare, e Supreme Court judgment, asine ene building. Building is owned privately, in the chance kwa nevanu MDC. But unungo zewa kuti, vanuwe zanu PF hawa, vanuwa sikapele wene mazanu. But tiripo, chatunda kuzisa mami mbazeru, ndeche kuti, hakuna munu achatora harvest house. Kana tichinzi, tichafira pa building, tichafira pa building, inoza harvest house. Ataka siri, wana batuwa ngrai. Atiku one kuti tisarande party, atiku one kuti tisarande building, atiku one kuti tisarande shantu kwa ikudi wane mazimbabwezi. Ndo zata wata udresu mapulisa.
Ko zavanga wachituwa wa mwanzura, wakuda mabuku emari. Kuti vaite gadziro iye Congress zviri kufamba sei
vanogoda mabhuku MDC Alliance kuti ma members MDC Alliance here vana munzura havachisiri vanhu MDC Alliance chatinoda kuti vanhu vese vazive ndechekuti kutanga kwegore rino after takaita musangano wedu we National Council takazivisa Zimbabwe yese kuti isu tichange tiri the first opposition party kuendesa mabhuku edu ese kuma external auditors kuti vaongorore kuti mari dzakashanda sei sekutara kwandiri kuita iko kuku mabhuku edu ese ane ma external auditors
saka vanopedza riini kudorongodza mabhuku aya
ndanganditaura nawo nhasi report yacho yave pedyo nekuti ichipera kana yapera tichazvisa kuvanhu vanhu voona kuti mari dzakashanda sei hakuna opposition party yati yamboendesa magwaro ayo kuma auditors uyu ndo utungamiriri wavachamisa pavakaita president vakati ayo toda kuti mari yose yatinoshandisa yehurumende inge ichienda kuma auditors ini semunyori mukuru ndo chinhu chandakatanga kuti ndiite pandakapinda muoffice so mabhuku edu ese ari kuma auditors ma auditors acho ivo ndo vachauya vazosanangura kuti mari yedu ese ya 2019 yakafamba sei so izvo hazvina nyaya yakanyanya but vana munzura ngavamirire semunhu wese because vanhu veruzhinji takuvatora sema taxpayers because havasi mamembers zedu echi MDC
munyori mukuru mubatore MDC Alliance va Charlton Wende vange vari parunare muHarare na Blessing Zulu we Studio 7. Kanzuru yechitungwiza inonzi yambomisa basa mukoti vanove ndivo mutevedzeri wemutungamiri werimwe sangano rinomirira vashandi vekanzuru rechitungwiza Municipal Workers Union uye vari mutevedzeri wasachigaro wekomiti yevashandi kana kuti Workers Committee Sister Shingrai Tsvangirai. Sister Tsvangirai vanonzi vari kupomerwa mhosva nhatu dzine chekuita nekuramwa mabasa kuri kuitwa nevashandi vekanzuru vanosanganisira vana mukoti avo vanonzi vari kuda kubhadharwa mari dzeCOVID-19 allowance vakafanobata chigaro chamabharani wekanzuru yechitungwiza Dr. Tondiraya Kasu vatenda kuStudio 7 kuti Sister Tsvangirai vambomiswa basa uye kuti patove neurongwa hwekuti varangwe. Mutungamiri wesangano rechitungwiza Municipal Workers Union, Reverend Ephraim Katsina, vaudza jonga kandemiri weStudio 7 kuti vakachamadzwa zvikuru nedanho ratorwa nekanzuru iri sezvo vari kuona sekuchichidzira vashandi.
Nhasi tanga takaronga kuti tinokwanisa kusangana nemacity fathers, zvikuru mayor nemao macouncillors, tichida kuona kuti ivo vari kuti kudiwo nekudzingwa basa kwakaitwa muzvare Tsvangirai. Asi ndinorombo kuti hatina kukwanisa kubatana mayor nekuda kwemabasa vanga vari occupied zvakanyanya. Asi ticharamba chitisa effort kutionana navo tione kuti nyaya ingagadziswe sei kukurumbidza nekuti haizi nyaya diki bodo nekuti tinoona kuti pane victimization iriko munyika izvozvi manesi ehurumende chaiwo ari kuramwa mabasawo zvakare achitaurawo kuti upenyu hwavo huri panjodzi saka nokudaro kana munhu mumwe chete panyika yose nemukanzuru mose ari yaonangwa ari ega zvinoreva kuti vane chinangwa na Madam Tsvangirai chisina kutanga nhasi asi kuti chagara chiripo chokuti vanoti vamaitsangira vanotaurisa kwazvo kana Trim Works Council vachimirira vashandi izvo ibasa ravo uye kuti marights avo ekunge vachitaura vakamirira vashandi nekuti havasi kuita zvekubirira asi kuti vari kuita zvinhu zviri pamutemo weLabor Act chapter 2801 saka nokudaro tinoona kuti pane victimization iripo taramba tichiisa effort yekuti tigone kutaura nameya pamwe chete mamakandlers tione kuti vari kutiwo kudii vari masit fathers edu kuti vangagadzirise nyaya iyi sei
zvikonzero zvipi zvaziviswa nekanzuru zvaita kuti muzvare tsvangirai vamiswe basa tinonzwa kuti vasvitswa tsamba yacho yekumiswa basa
yekutanga vamupa macharge anokona kuita matatu yekutanga yacho vari kuti disobedience haana kuteerera patakamuti annual report yekuti vanhu vakanga vachishanda here kana kuti kwete of which report iyoyo yakanga yakanyorwa neunion ichivapa urongwa hwokuti mahealth workers ari pasit-in yechipiri yacho vanga vachitaurawo nezvekuti kusari kuplaya kwaakaita tsamba yakanyorerwa yekutanga yekuti ape report zvinoratidza kuti akatyora zviri mucontract yake nekuti contract yake inenge ichiti anofanira kuteerera zvaanenge anzi aite yechitatu yacho ndo yavari kuti tiri kukuchaja nemhosva yekuti wasvibisa zita rekanzuro asi iye haana kana shoko raakataura asi ari kunzi akasvibisa council saka ndo macharges matatu avari kumupa hatiri kuona kuti haana kana musoro hakuna kana imwe chete nemusoro nokudaro isu hatisi kufadzwa nazvo ndosaka tiri kuda kuona masit fathers
saka ivo muzvare tsvangirai vambomiswa basa kwenguva yakareba zvakadii
code of conduct repakambani rinotaura iro kuti vanopiwa 14 days kuti vapedze nyaya yavo yamuzvare tsvangirai saka pa-14 days apo ndopatiri kutarisa kuti any day ndopaanoshedzwa kuboard of inquiry kuti atongwe asi isuwo zvakare takaitawo tsvakiridzo ndokubva taona kuti tinogonawo zvakare kuramba tichipressuriza ivo macity fathers nekuti nyaya yakadai inoembarasa council nemhaka yekuti haizi nyaya yekuti inganzi munhu angatotongwa kutounzwa kuboard of inquiry nenyaya yekuti mumwe munhu mumwe chete ane agenda yake against muzvare tsvangirai yabvira kare saka tatoda kutaura nemacity fathers kuti vagadzirise nyaya idzi sati dzatomboenda kuboard kwacho kuboard of inquiry nekuti ikaenda kuboard of inquiry zvinoembarasa council zvakanyanyisa
vashandi vekanzuru yechitungwiza vachiri kuenderera mberi here nekuramwa mabasa kana kuti vadzokera pamabasa avo vakatsina
tanzwa patanga tiri muexecutive meeting nhasi mangwanani kuti kune vanhu vanga vatumwa nekanzuro kuti vapinde muvashandi vachivatyisidzira nekuvanetsa zvikuru saka nokudaro kune vamwe vanzwa kutya nevamwewo varamba vakati haakwete kusvikira zvanaka hatisi kuzotanga kushanda ticharamba takagara kusvikira kanzuru yatiudza kuti pipi yedu iri kupi yatiudza kuti maalawensi zedu ari kupi vatipa mari dzamabhazi vatipa mari dzekudya kudzimba dzedu nekuti hatirambe tichifira mahara vamwe vanhu vachirarama nesu saka ndinoti vashandi vazhinji kumakiriniki kunyanya vachakagara
avo vanga vari mutungamiri wechitungwiza Municipal Workers Union Reverend Ephraim Katsina vari parunare kuchitungwiza naJonga Kandemiri weStudio 7 tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi Financial Gazette rinoti vanhu muZimbabwe vanofanira kusunga dzibate mushure mekubvuma kwakaitwa negurukota rinoona nezvemari vamuturi Ncube kuInternational Monetary Fund kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muZimbabwe Newsday rine nyaya inoti vaimbova gurukota rezvekudzidzana nedzimwe nyika vaWalter Muzembi nemutevedzeri wavo vaGodfrey Gandawa vabuda mubato ravo rePeople's Party Chronicle rinoti varume vaviri mhlalisa nyati wekukodri park anotakura zvinhu pakati pezimbabwe nedzimwe nyika nakumbulani ndlovu wekupenguith court mubulawayo vakasungwa maererano nekubiwa kwakaitwa zvinhu padipo yezimbabwe revenue authority mubulawayo nemusi wechipiri Herald rinoti registrar general vaclement masango varara muchitokisi kwezuva rechipiri mushure mekusungwa vachipomerwa mhosva yeuori yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga
Studio 7 apo parisei guys ndabatikana nemashoko anotaurwa nababavo vezanpf avo vanotaura mazwi ekuti takagadzirira hondo vada kuita nani hondo iyi vachatipa pfungwa dzatisina mhuri yezimbabwe tatambura zvakanyanyisisa vasafunga kuti kubuda munyika kwatinoita tichienda kune dzimwe nyika vakauraya nyika vakapuwa nyika nasmith nyika iyoyo iyo ichipolishwa iyo handiti ivo vakatora vakaponda ponda nyika iyo vakunyebera kuti hei masankisheni masankisheni puruvhaika kuti masankisheni acho ari kubata apa neapa hapana asi kutaura kuti hei masankisheni masankisheni ari kubata papi he chapedzisiro tapindawo musango sezvamakaita izvozvo totorawo nyika iyoyo kwamuri takawandisa kudarika zvimasoja zvenyu zvamuri kutaura izvo hazvina kana nebasa rese zvimasoja zvamuri kuvimba nazvo tichapedzisira tapindawo musango imomo sekutaura kwamuri kuita kuganza kuti hanzi takatogadzirira takagadzirira makagadzirira chii chamunoti makagadzirira hatina basa nemdc but tiri vana vezimbabwe vari kurwadziwa nezvamuri kuita vanhu vezanupf unotaura mazwa anorwadza kudaro sei kubaba imu
makadi shamarari westudisen ai ndabatikana nezvataura nacharumbira charumbira ngaagoziva zvokutaura indava yachida kuzviita munhu yida kuzviita iyega ndiye munhu pano vangu anotaura kuti hondo 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 ipi anotaura chamisi akatora chigaro nemasimba yakati munangagwa ndiye akatora chigaro nemasimba deda kutinzwa awanyarike seko nezamupefa ndabatikana zvodai anga ari padhuze neni ka
makadii vateereri vose vestudio 7 nevashamarari zita ndimafuri akureva mashoko angu ndinoti kuna vachamisa wateya mari vamurutsva hachachikusviba apa ngatichitoitai purani b purani a taona kuti haa iri kuita sokuti gozhegwei ngatipindei papurani b tisapedza nguva
makadiko mukomatanonoka wande nevamwe vese pastudio 7 apo toda kungotaurawo pamusoro pevarume vaviri vanga vachipikisana varume vezano nemdc uyu uyu murume wezano anoti zviripo mawiponi ese ehondo muzimbabwe vanofunga kuti hondo vakaimirira masoja anovamirira masoja atori nenzara varume atombokudii mukangoda kuti mutange zvehondo ka muchasara muchiibata mega imi vanhu vezano masoja akujamukirai
pastudio 7 masora sei apo haimutana muruti pakimbari pasouth africa apo zanupf isatora vana vezimbabwe tangu vasingazivi kana tasingapusi vakapusa stomach tiri kuziziva ndetiri kuzoona kuti ndiyo yakaisa ruoko panhau iri kunetsa mukati memdc alliance nekuti iyoyo mudhenda ndewezanupf anozodzinga munhu wemdc alliance sei nekuda kwemunhu wemdct atumira mashoko aisenda meseji yake dzina basa rese vanhu vezanupf tiri kuaziva unhu hwavo vari kutya mukomana anonzichamisa varoda kuzama nepesa pavanogona mdc chero ikabvisa zita rekuti mdc alliance kana tavakatorani isiri kufamba nachamisa ndechamira nachamisa chamisa ndiye purezidendi yevanhu zvese zvavangaita izvo kupedza nguva namunangagwava nauyo ari kubva kutaura mai manje apo zanupf hondo yatota ndiyo vatanga nehondo vana vezimbabwe zvakuda kuti mumwe nemumwe achimuke zvakuda kutosvinga zanupf ibva chigaro i taneta nayo
ai ndoda kungotaurawo zvangu pataurwa nevanhingirini ava vezanupf vari kuti tine zvombo zvakawanda watibamisisi kogona mutanga vanhu vari kukanganwa kuti mauto avo ari kutemba navo havadi saka hondo yari kudai kai vari kuzvinyepera vanhu vezanupiefu. Isusu vechidiki tori redi pazvinhu izvozvo, ende vakatokungoona chete nyika ndoti pazvombo tiri willing kupinda musango, ende ivo madhara chaya anongopandukirwa nevechidiki ari kufungudza kuti vanhu ari kuvada, kuti hapana munhu masoja avo, hapana ari kuvada.
Makadi pastudio 7 ndonzi Dhuve ndobva kugokwe kuchitekete. Asi ndinoda kumbobvunza hurumende kudai agona kutibatsira maererano nekuti munhu atomboti ada kuenda kumusha osvika zvogadzikwa pabhodha kwamazuva akawanda sevakadzi vari vakabva kuBotswana. Adai hurumende agona kuita chimbi chimbi, munhu agona kuita kana 8 days kana 4 days agona kudarika aende kumusha, nekuti chishuvo chake chiri kupa kuenda kumusha. Saka hurumende ngaitibatsirewo ipapo nemadhokotera.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Chikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vatukirira zvakadzama vaimbo vemutungamiri weAmerica vaBarack Obama vachishandisa mazwi atisingakwanise kutaura vachiti hurumende yavaObama yange iri yezvituta zvakaedza kusvibisa zita ravo vachipomera vaimbove chipangamazano chavaTrump vaMichael Flynn avo vakabvuma mudare redzimhosva nyaya dzavakange vachipomerwa. VaTrump vatukirira vaObama mushure mekunge bazi ravo rinoona nezvemitemo reJustice Department raudza dare redzimhosva kuti rave kuregera kuenderera mberi mukuchuchusa nyaya yavaFlynn. VaTrump vati vaFlynn munhu kwaye asina mhosva yaakapara, vachiti vaObama nehurumende yavo vakange vachiedza kukanda zvipingamupenyu munzira yavaTrump kuti vatadze kuita basa ravo. VaTrump vapopotazve vachiti ongororo yakaitwa nemuchuchusi mukuru vaRobert Mueller inonyadzisa sezvo dzakange dziri nhema dzega dzega, vachiti zvakaitwa izvi kutengesa nyika. Muna zvita 2017 vaFlynn vakabvuma mhosva yavo vakawanikwa vaine mhosva yekunyepera mapurisa eFBI uye vakatanga kushanda pamwe chete nemuchuchusi mukuru vaRobert Mueller. Nguva yese iyi vaFlynn vange vakamirira kupihwa mutongo wavo, asi bazi rinoona nezvemitemo rakashamisa vazhinji parakazivisa nezuro kuti rave kuregera kuenda mberi nenyaya yavaFlynn. Dreams kambo kanobva kuna Innocent Usiwe Gotha. Sezvonguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vamwe vana chiremba vanoshora hurumende mukukurudzira vanhu kuti vachekecheke maface masks avashandisa vasati vaarasa, vachiti maface mask hafani kubatwa zvachose. Chikwata chinotungamirwa naamai Tokozani Kupe chinoedza, asi chichitadza kutora Morgan Tsvangirai House muHarare. kanzuru yechitungwiza yambomisa basa mukoti anove mutevedzeri wemutungamiri werimwe sangano rinomirira vashandi vekanzuru rechitungwiza Municipal Workers Union. Tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka. Thank you.